Amai Judith Chikwari, avo vanorarama nekutenga nekutengesa mbacha, vanoti vave kufane nzara mudzimba sezvo vasiri kutengesa kuti vawane zvekudya.
Oh, chaizvo chirwere ichi, ati tirikufane nzara, hatisisina chinhu. Ukumbira chaendo kusisina, waunoti gogo goi vana vafane nzara. Zvinhu zvacho zvinopererana, mwana anenge achiti mama.
Amai Chikwari vanoti vamunangagwa vangadai varerutsa nguva dzekuvhura kuti vatengese zvinogona kupa kuti vatenge zvekudya.
Lockdown iyi vakadai vambotivhurirawo tomboshanda toshanda zvedu tisvika kana ma2 isusu fuve hand to mouth tikasvikaona 2 tovhara toenda kumba.
Izvi zvatsigirwa navatavengwa kamuchokoto vekukadoma avo vasingaone vanorarama nekupema vanoti rwendo runo Mwari avaseka sezvo vari kutadza kuwana ruyamuro kunyange kubva kubazi resocial welfare.
Kwaivo Mwari vedenga havatitarisiwo kana kuti dei vachingotitora hedu ivo Mwari senekuda kwavo pane kuti tichirarama upenyu hwekufa zvakaomarara kufa zvinorwadza zvakadai zvinoisa hatina chatakapiwa this phase and we are going into the second phase we are not going to be given anything how then are we going to survive apa Mwari vatirimira kana varivo vatiseka.
Asi sachigaro weboka revadzidzisi reprogressive teachers union of Zimbabwe kana kuti PTUZ mudunhu rematonaland west vawinston mutapa vanoti vatambira kuwedzerwa kwemazuva nemufaro sezvo upenyu hwevadzidzisi nevadzidzi hwanga huri parumananzombe dai vadzokera kuzvikoro pari zvino
sevarayiridzi kunyanya takatarisa zvedu isu sebato redu re PTUZ tiri kuti safety first varayiridzi vanofanira kuva safe vana vechikoro vacho vanofanira kuva safe.
Vamutapa vanoti hurumende inofanirwa kutora nguva yawedzerwa kuvharwa kwenyika kugadzirira vadzidzisi kuti vawane zvipfeko nemishonga yekuderedza utachiona hwecoronavirus kana vave kudzokera kumabasa.
Tiri kuti kana vanozovhura zvikoro ipapo maticha anodawo maPPEs kuzvidzivirira kuchirwere ichi. Vana vatinodzidzisa vanodawo masks kuvadzivirira kuchirwere checovid. Saka tiri kuti pane zvinhu zvakawanda zvisati zvaitwa zvinoda kuti zvigadzirise. Tinodawo futi risk allowance sevarayiridzi.
Munyori mukuru muboka guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of State Union kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanotiwo vafara nedano ratorwa navamunangagwa sezvo upenyu hwevanhu hwakakosha kudarika upfumi vachiti kana munhu afa hapasisina zvekuita.
Saka ndizvozvo chaizvo tinozvisapota. President I think anga panguva yakaoma tichitarisa zvese tatatikati masaidzi ese upfumi tinogona kuzouvaka mangwana zvatinasingakwanisi kuzokwanisa kunhonga nhonga upenyu kana munhu ashaya hatigoni kumutsa vaka vanenge vakafa.
Asi vamwe vanoti havasi kufara nemari inoita $200 ari kupiwa pamunhu kuti vanhu vabatsirikane nebazi rezvemagariro evanhu panguva iyo nyika inenge yakavharwa vachiti ishoma zvikuru.
Hatisi kuwirirana ne$200 iri kupiwa neministry of health neminister of social welfare. Tirikutarisira kuti mari yakatarwa yeminimum wage 2.5 hurumende yaifanira kutoseta kuti mafamilies mahousehold ndipo pavanofanira kuvatsira nezvazvo saka hatisi kuwirirana nazvo izvozvo.
Mumiriri weNorton muparamende vatemba muliswa vanoti pamusoro pekuwedzera mazuva ekuvhara nyika mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanofanirwa kuona kuti motokari dzose dzinotakura zvinhu kunze kwenyika dzichipfuura nemuno munyika dzimbomira uye kuti vashandi vakaita sana mukoti nemapurisa vanoshanda vachisangana nevanhu vangangodaro vaine chirwere checoronavirus havafanirwe kushanda vachibva kumba asi kuti vatsvagirwe nzvimbo dzekugara.
Kune matrakers ari kupinda muno munyika and so forth. Ndokumbira kuti president ngavasunge iye zvinezvi kuti even matrakers ari kupinda ngavambomira. Kana vashandi vari kushanda vehurumende ngavasodzokere kumba ngavawanirwe pekugara. atinga tendere kuti vashandi vehurumende vari muzvipatara mapurisa vadzokere kudzimba vanofange vachigara panzvimbo ipapo kuti lockdown yapera. Zvinoneta ndezvekuti ukashanda nevanhu vane utachiona kana vasina vari paquarantine unogona kuendere kuti kuchitransfera kune vamwe vanhu vari.
Vamunangagwa vakawedzera mazuva nyika yakavharwa kusvika musi wa3 Chivabvu nekuda kwekuti nyika isati yazadzisa zvinokurudzirwa nebazi rezveutano muUnited Nations reWorld Health Organization kana kuti WHO kuti nyika ivhurwe, vachiti uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 huri kuramba huchikwira munyika. Ndakamira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.